this nonsense of rigging election, brutality during what election violence, all this whatever.
Remember to connect with us on Facebook and on Twitter at Upfront Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu chikunguru 15 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Sakuvanisu mchirungwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirungwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri. Hurumende inombosendeka hurongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe panopera mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi maviri mushure mekunge bazi rezveutano razivisa kuti pane mumwe mwana akashaya ari muchipatara kuMatabeleland South. Vamwe vanhu makumi matatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava, vasere vakabva kuSouth Africa, vatatu kuBotswana, vatatu kuLesotho, mumwe chete kuZambia uye vamwe gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabata nechirwere ichi munyika vave kusvika chiuru chimwe chete nemakumi matanhatu nemana, 1,064. Vapora kubva kuchirwere ichi munyika pari zvino vanoita mazana matatu ane makumi mana nevatatu, 343. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu, 93,000. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti rave kumbosendeka hurongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe. Kurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vari kunyora bvunzo chete ndivo vachaenderera mberi. Hurumende yainge yamboti inoda kuti zvikoro zvivhurwe musi wa28 mwedzi uno. Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti vatambira dano iri nemufaro sezvo vange vagara vachiambira kuti zvikoro zvisavhurwe.
Hurumende yanga ichida kuti zvikoro zvivhurwe neginya, asi hurumende yawana kuti varairidzi vakasungawo musoro, zvikuru sei isu veProgressive Teachers Union navamwewo, bari kune vamwewo varairidzi vanga vakatorasika. Vakutotitukawo vachitoti isu taakuita zvematongerwo enyika. Saka iri danho razobudirira idanho rakanaka. Asi parine mateya ndepo panoona kuti riri kuti bvunzo dzirambe dzichinyorwa.
Ko pane chakaipa here kuti vanhu vanyore bvunzo?
Vanhu ava vari kunyoresa bvunzo nevana vanonyora bvunzo havana kumbogara vatestiwa pavakaenda kuzvikoro ikoko. Zvinongoratidza kuti hurumende even danho rayo rokuti bvunzo ngadzirambe dzichinyorwa idanho risina kuita pakufunga. Saka iri haro rokuti zvikoro zvimbosendekwa idanho rakanaka, asi tinoona kuti pane zvakawanda. Pressure yeduwo ndo ingadeo yashanda zvikuru soono kuzotyawo kuti kuda taizobatana navo vanodawo kuratidzira musi wa31 July mwedzi uno. Asi tiri kungoramba tichiyambira hurumende kuti yanonoka kuona hongo, asi zviri nani kuti yazobvuma hayo saTomas
kuti zvikoro zvivhurwewo pasina kuunetsana. pakati pehurumende nevarairidzi. Simoni renyu zvii zvinoda kuitwa?
Kwatikuenda mberi uku kuti zvinhu zvinake tisazopedzera nanguva zvekare. Zvakanaka kuti tigadzirise nyaya yemari dzinotambirwa navarairidzi idzo dzisingachibatsiri uyezve dzatisingazivi kuti padzasvika apa dzasvitsowa nei, nokuti even kana Mugabe chaiye aitambirisa varairidzi mari dziri nani pane mari dzinotambiswa nenew dispensation iyo inozviti iyo inoita zviri nani pane zvaita Mugabe.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Nguva yaMugabe taiziva kuti varairidzi vaitambira mari iri 1/3 yevo vanotishanda kumauniversities anonzi malecturers. Asi iko zvino mari dzavarairidzi dzaramba dzichingori pa4000 dzemalecturers kumauniversities dzava kurenja kubva pa38000 kusvika pa66000. Even dzamasoja chaidzo dzava kuma18000 asi murairidzi achingova pa4000. Zvinoratidza kuti hurumende inovenga varairidzi, hurumende isina hanya navarairidzi, hurumende isina hanya nedzidzo. Saka isu tiringokurudzira hurumende kuti ngaidzosere mari dzavarairidzi padzaiva dziri muna October 2018 dziri pa US 550. Ndiyo yatingati permanent solution. Hatidi kuramba tichingonetsana mwedzi nomwedzi neinflation iri kuita mutamba mhuri. Tinoda kuti tiende pakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavira Zhou, vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Vamiriri vehurumende vemakanzuru vemasangano anomirira vagari magweta anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanochengetedza zvowanikwa nezuro vakapinda mumusangano wezuva rimwe chete wekutsvaga nzira dzokuchengetedza nadzo matoro kana kuti mawetlands muguta reHarare pamwe nechitungwiza. Vakapinda mumusangano uyu vakakomekedza zvikuru kuti vagari vapiwe dzidziso yekuchengetedza kwenzvimbo idzi nokukasika. Vakapinda mumusangano uyu vaisanganisira vekanzuro yeHarare, veEnvironmental Management Agency, vebasi rezvokutongwa kwematunhu, veUpper Manyame Catchment Council, vekanzuro yechitungwiza, veHarare Residence Trust, Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neveHarare Wetlands Trust. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti vakafadzwa zvikuru nokupindwa kwakaitwa musangano uyu nevakuru vemakanzuru pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvokutongwa kwematunhu amai Marian Chombo, vachiti zvinoratidza kuti mapoka ose abatana mukuwirirana kuti nzvimbo idzi dzichengetedzwe. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu zvikuru zvanyanya kunge zvichinyanya kukomekedzeswa inyaya yekuti munzvimbo dzinonzi mawetlands vagari vazhinji havanzwisisiwo kuti chii chinonzi wetland. Saka panga paine kukurudzirana kuti panofanirwa kuita kudzidzisa vagari kwakanyanyisa pamusoro penyaya yekuchengetedzwa kwemawetlands, tichitenderana kuti kana tisina kubatana guta reHarare wemawetlands nevagari nemastakeholders ese kusanganisira weEMA newamwe wekucentral government, hapana chinobuda.
Tinoona kuti dambudziko rematoro kana mawetland harisidzva mumaguta umu zvikuru muguta reHarare. Chii chaita kuti munge muchironga musangano iyoyi?
Chinhu chanyanya kuita kuti tinge tichisangana kuedza kuda kuonesa zvinhu zvakabuda mumiting yatakamboita masvondo matatu adarika, tichitarisa kuti tingagadzirise sei kuti mawetlands edu azivikanwe agone kuchengetedzwa, uye kuti zvinhu zvose zviitike pamutemo kuti munzvimbo dzose dzinowakwa dzinge dzichizongowakwa chete kana pachinge papiwa mvumo paitwa zvishungo nema certificates anopiwa kuti ma developments azoitike. Saka wanga uri musangano wanga uchiedza kupatsanura nyaya dzakati wandei dzinosanganisira nyaya dzehori, nyaya dzekuumbiridzwa kweHarare combination master plan, nyaya dzekugadzirisa kuchengetedzwa kwemvura, nyaya dzedzimba uye nyaya dzemitemo kuti mimwe mitemo iriko yakanaka chisipo kuimplementwa kwemitemo yacho. Zvekuti mitemo ikaimplementwa, mawetlands edu anochengeteka zvikuru.
Saka muri kuona here muchibudirira misangano yamuri kuita iyoyi pane zvese zvamuri kurwira kuti muwane?
Chiratidzo chiri kubuda mumisangano yatiri kuita takabatana neZimbabwe Lawyers for Human Rights neHarare Wetlands Trust. Tiri kuona kuti kuhurumende kwawe kuita kakunyewenuka kakanotifadza ngekuti wawe kuratidza kuti wari kuda chaizvo kunge wachibata pamwe basa newe ku City of Harare, zvinoita kuti tinzwe kuwe nechiwimbo chekuti kana tikange tichishanda semushandire wataita mumeeting yanhasi apo tanga tiine town clerk nemamwe maofficials echitungwisa municipality nema town planners newamwe maofficials eku City of Harare, taona kuti panga paine hudzamu.
Avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vanoti kunyangwe hazvo bato riri kutonga reZANU-PF nebato guru rinopikisa reMDC Alliance vasina kupinda mumusangano wakadedzwa nemasangano emakereke, vacharamba vachienderera mberi nemisangano iyi. Reverend Mtata vati mukuedza kubatanidza nyika hakuna inzwi rinonzi idiki kana kuti iguru kupfuura rimwe. Naizvozvo vacharamba vachiita misangano iyi vaine tarisiro yekuti vamwe vane chido chekugadzirisa zvino munyika vachauya kuzopawo pfungwa dzavo. Tabata Reverend Mtata tikatanga nekuvabvunza kuti chii chakasimba kana kuti chinokosha chingabuda mumisangano iyi kana bato riri kutonga risipo pamwe chete nebato guru rinopikisa.
Vawande misangano yatiri kuita, maconsultations atiri kuita nama different stakeholders, they are building on processes dzakatanga kudhara. Saka atisi kutsvaga kuti timirire vanenge vachiri kujoina process. Vamwe navamwe vanouya kuva part yeprocess yokuengeja pavanenge vakasununguka. Saka maconsultations aya ari kuramba achienda kumberi. Takapedza takaita maconsultations ne civil society summit yapfuura. Takaita misangano nama traditional leaders, takaita consultations nama political parties. Hazvirevi kuti ma consultations amwe ese atakaita apfuura vanhu vese vakakosha vanga varipo. But zvinozoita kuti nengo yakafanira vamwe navamwe pavanouya vanobatira patinenge tava ipapo. Nyaya iripo iye zvino inyaya yekuti tiri kuda kuvaka nyika. Pakuvaka nyika hakuna mivono inonzi haina maturo, ina maturo. Hongu mapato anokwikwidzana wa akakosha kuti avemo mukati menhaurirano idzi. Asi nyika inofanira kupfuurira mberi isingatarisi kuti vamwe vachakamirirei. Nokuti nhaurirano yenyika yakakwiririka mapato aya ari maviri. Vakava pati yeconversation zvakanaka. Asi nyika inofanira kuramba ichienda kumberi. That's why tichikoshesa zvikuru chikamu chimwe nechimwe chinenge chaitika chemaconversation aya. Vawande.
Zvabvumiranwa pamusangano mukuru uyu zvoitwa sei nazvo? Matarisa kupi kubva panapa?
Zvabvumiramwa pano vawande ndezvekuti nyaya dzacho dzakasungana sungana. nyaya dzine chokuita ne economy dzino affecta kana kuti dziri kuaffectwa nenyaya for example ye health zvikuru takatasana ne COVID nyaya dzachona dzinosangana nenyaya yekuimplementwa kweconstitution dzinosangana nenyaya ye national healing and reconciliation. Saka zvakurudzigwa ndezvekuti hadzigoni kuti dzitariswe dzakaparadzana. Kukumbira kwaita mapolitical parties atiwo makereke indai mberi muchita maconsultations nemakey stakeholders ese kusvika tasvika pamukana wokuti munhu wese anokwanisa kupinda padare guru rekuti tigadzirise nyaya idzi dzakabatana yatingati national dialogue forum. Iyoyo ndiyo nyaya yatiri kuvaka towards nenyaya dzabuda panhaurirano yakaitika.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaendeswa kuChina zvondorapera kunorapiwa. VaChiwenga vave nenguva vasinganzwi zvakanaka. Kurwaneko rinoti komiti yeparamende yePortfolio Committee on Justice, Legal and Parliamentary Affairs nezviro yakamanikidzwa kukanzura musangano waifanirwa kuitwa nevagari veBulawayo apo vanhu nemagweta vakarega kuenda kumusangano uyu. MuHerald mune nyaya yehurumende ichiti zvikoro hazvichavhurwi musi wa28 sezvakange zvambotaurwa, ichiti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairas kuchakanganisa nyaya dzokuvhurwa kwezvikoro. MuDaily News vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende vanonzi nemusi wesvondo vakapinda zvine hasha mumba yemutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa. Izvi zvinotevera vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakaita zvimwe chetezvo musi wesvondo wekare kumba kwemutevedzeri wasachigaro weMBC Alliance vaJob Sikala pamwe chete nekumba kwevaimbi vemukuru vevechidiki muZANU-PF vaGodfrey Senengamu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 unoitwawo ende tiri kuno kunonzi kukajekachi kumakunji rume ndatambura pleya udhu yangu ndibatsiriki ndakabva South Africa musi wa9 May ndakaiswa quarantine kuchinhoni 21 days akanziya positive ndatandisikana kurwara kana chikana kukosora ndakasvika muchera semutemo wenyika ndikaswa kuisolation kukaroi hospital ndakagariswako ku26 days pa26 days atikagara ndakatestwa paday number 11 masatsi akangoendana kana kuuya tatakurwa tabviswa kukaroi nekuda kwestrike taunzwa kumusha kumareseva kwedu tagara izvozvi 21 days hapana kana chaitwa kana chii kunogobva nyangori pariski kune matoetsana rutaura tokupisira mumba vamwe rutaura tetokutsakidzira imbwa but I'm still in isolation ndakangosvikarira pamba ndava ne9 weeks ndakagara ndapinda muzimbabwe pichaziva kuti vakuru vakandiunza pano vari kufungei nezvazvo ndakumbira vakuru vehealth vakubatsirewo ndatambura ndisikana kukosora kanaura sei paperiodi yese yandabva kusouth africa svikana nhasi kugariswa pamba chete hapana kana fanenge ndikanyora madzimisa ajoni kwakona marisizi zinomira kuita zvinhu chazodzoona kuti nditeste ndokuva mirudza mamira kuita situation yangu hapana kana respondi tambura varume ndibatsirei.
Vakadini vana Jonga, vana Tanonoka Wande, vana Mavelasi, ndichitivo zvangu kune avo vari kuronga kuratidzira ndichiti andei ngatitsungirirei tiratidzire murunyararo tisaita zvemirishonga. ndichitivo kumapurisa nemasoja aiwa ona ivo zviri kuitawo mamwe mapurisa ari muno muSouth Africa nemasoja emuno kuti vese vane dzimotikari dzavo kunyange dzimotikari dzacho dzebasa dzavanoshandisa kundanze kumabasa imotikari dzinoyevedza kwete dzavanoshandisa ivo muzimbabwe saka kugwira kuri kuita vana vezimbabwe kodzero ava kuitira ivo vari pamabasa ivava kuti vane rusunungukovo
Magadi, magadi, mwuri ya Zimbabwe kwa Studio 7 hapo. Ini zitana mwende kwa Steven Moyo, niri ku Cape Town. Nyaya yangu iripo pakuti Muswa 31, aparikunu rongwa kuratidzira hapo. Ndo pantuda utarane hapo hapo, Muswa 31. Ande ya ama, ande itese no wandu, editno uza urumende kutu ujitemo se interneta manji. Iko sene istatida. Zuna kutu uruwe zanu, uruwe baturipu, uruwe MDC. Uwe bato ripi hande itese no wandu we didno uja urumende zichemo zidu. Haizi siri nyika kusiri kutunga miro watuku yetu wa kumure Zimbabwe. Tarisa haizwa hito ni urumende ya wamugabe. Shukuti wanu kuti wakuru wacho wanengu wachinko bamari. Wachino investa kunze kwe nyika wachinko bamari. Kananga zonzi basara pera. Wakuenda kunema business au kunze kwe nyika kwe. Bese haitonga na wamugabe. Shumuka funga ndianga ni Zimbabwe wa muna kana wano. Bese wakabuda kunze kwe nyika wakuenda kuma business au. Dai vachibawo vachiti vano investa munyika zvaibatsira muri yeZimbabwe. Tarisai muone zviri kuitika Zimbabwe. KuZimbabwe kubasa kwavari kubasa asi kwavanogara kune mugara muri dzavo kunze kwenyika. Tiri kuenda kupi muri yeZimbabwe tarisai muone wakana ndini.
Vakadi vashamari vestudio 7 nedambudziko recovid iri isu tiri kuzama kutevedzera zviri kutaukwa ne vakuru vezveutano kupfeka mumamaski kana tichipinda mumataxi. Kusama kutedzera nepese patinokwanisa navo asizve nyika kwedu kwabva kwaita dambudziko vazhinji vakuru vedu vakuda kutotora mukana iwoyo kuti vachiona kufuma ndese kwangu ini kwandinobva ndikatumira mari izvezvo kuti adzimai vanotora mari yacho kumasvingo vanoda tsamba
Masera sei, masera sei, venuko. Dini kokoma kini kuno Cape Town. Kunyaya yeZimbabwe yedemo yemutswa 31. Ndinoti vanhu shingai. Hakuna kana zuva rimwe romuchazonzi budai mudemonstrate nezanu PF. Paya paya pavai ndini budai tidemonstrate nachamisa. Vaingoti hei munoda kupasa zvino. Nasi iko zvino vakupota necoronavirus. Hakuna kana zuva rimwe romunofa makabudirira nezanu PF. Vanhu shingai hapana kusiri kufa. Zvinongoda kushinga. Munhu zvirwire kuti nyika yako ibudirire. Taneta navanhu ava. Tosvika rini tichigara mumasango. Uchipanga kugara munyika yako yechiberekerwa. Vanhu budai tikuratidzira chaiko chaiko. Haikona kumbosha. Vanhu budai.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Donald Trump nezuro yakaudza dare redzibosva muBoston mudunhu reMassachusetts kuti aichaenderera mberi nemutemo wayanga achida kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vadzokere kunyika dzavo kana zvikoro zvavanopinda zvichingodzidzisa vana vechikoro paintaneti pega. Muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vari muAmerica vanopfuura miriyoni uye vanopinza muAmerica mari inopfuura mabhiriyoni 85 pagore. Vadzidzi veZimbabwe vari pazvikoro zvepamusoro muAmerica vanoita chiuru chimwe chete.
Vakagara vane kutada vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka zuva nezuva vanongogara vachifunga kuti toita sei kudzikisa namba yevanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka ndovu zvaida kuita panyaya iyi. Chikwadi kwemakore akapfuura kwazvino mutemo unoti kana haungauye kunokokozesa online courses ya mutemo changu wariko. Asika masudo zvakanda maindanisa students hazvino kuye zvino vakauya ndekuti vaenda maclass zveonline zvakakonzera necovid-19. Saka haisi mhosva yavo. Asi chinhu chikuru ndechekuti munyika muno mune 1 million mastudents anobva kune dzimwe nyika vanoumbidza $45 billion kumayunivhesiti. Saka definitely ndechekuti mayunivhesiti mazhinji akutotarisira mainternational students kuti avabatsire. Ngekuti mastudents anoenda kumayunivhesitis maamerican students maamashoma akadzika.
Chaita kuti varegere kuenderera mberi nenyaya ichi
vakataurwa kunzi zvichauraya economy zvichabvisa $45 billion kubva kueconomy yeamerica zvichadzikisa vana vechikoro vari kumayunivhesiti zvichizo konzera kuti mayunivhesitis avhare. Mayunivhesiti akavhara zvinova zvauraya economy especially kumastate nezvesoko. Saka pane inonzi ripple effect. Chinhu one chinokonza chimwe chinhu chozokonza chimwe chinhu chozokonza chimwe chinhu. Saka ndozvayakataurirwa izvozvo.
Kana tisingatarisi nyaya yemari, pane chimwe chikonzerero chamayunivhesiti chakakonzera kuti varwise mutemo uyu.
Vana vechikoro vemuamerica vari kuenda kuchikoro yakadzikira, namba yavo yakadzika. Vana vazhinji havachaendera kumayunivhesiti, vangoda kunoshanda vaite mari. Saka vatrump vakazvitaurira izvozvo kuti mayunivhesiti akadzika akakolapsa zvinozokonzera again vatrump vanotasa economy. Saka vamwenzwa bedzi kuti zvavakutaura zvichakonzera kuti economy dzike. Chimwe chinhu chakakonzera chizvo ndechekuti iye nhasino jaji kuboston anga asizotiye atonge panyaya iyi. And also lawsuit yacho yakauya kubva kuHarvard. Harvard neiya ndomayunivhesiti makuru kuru kwazvo muamerica munomu. Saka vane inonzi political power yakasimba chaizvo.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania vari parunhare neStudio 7.
Thank you.
kambo fadzava zhinji lena tishakata nekambo kake upenyu mutoro. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri. Hurumende inombosendeka urongwa hwekuti zvikoro zvivhurwe panopera mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikumbai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.